This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kurume 7, 2015. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Takaita chikumbiro patakangopedza nomination ndobvatatokumbira kuti toda kunge tichiwana voters roll, nekuti voters roll isusu sepolitical party inyuwani. Voters roll ndo rinotibatsira kuti tizive kuti mavoters acho ari kuChirumazi Zimbabwe ndivanani.
Bato reNCA rinoti zeka haisati yaripa gwaro revavhoti, kunyange hazvo bato iri rakaisa chikumbiro kare kare.
Muno muZimbabwe zuva iri rakakosha zvakanyanya, nekuti varume vakawanda vemuno vaakuziva kuti mudzimai haasi chete mudzimai wawakaroora, ndimai vako, ndisisi vako, zvese izvozvo vaakuzvinzwisisa.
Madzimai opemberera zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzavo, kana kuti International Women's Day ine musi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti kusvika pari zvino harisati rawana gwaro revavhoti kana kuti voters roll kubva kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Izvi zviri kuitika hazvo kunyange hazvo sachigaro weZEC amai Rita Makarao vainge vambovimbisa nyika kuti pasarudzo dzekuChirumanzu Zimbabwe nedzekuMount Darwin vaizopa mapato ose magwaro evavhoti kana kuti mavoters roll. Tabata mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa kuti tinzwe zviri kuitika.
Voters roll hatisati taiwana, takaisa request yekuti tinge tichiwana voters roll iyoyo, saka tichakangoimirira kuti tione kuti ichange ichisvika kwatiri rini.
Makaisa chikumbiro ichirini?
Takaisa chikumbiro patakangopedza nomination ndobva tatokumbira kuti toda kunge tichiwana voters roll, nekuti voters roll isusu sepolitical party inyuwani. Voters roll ndo rinotibatsira kuti tizive kuti mavoters acho ari kuChirumazi Zimbabwe ndivanani, vari kuMount Darwin West ndivanani. Voters roll ndo rinotibatsira nekuti isusu titongoriwo political party yanguva negore nemwedzi miviri, saka zvese izvi hatingazozivi kuti vanenge vachifanwa kunge vachivhota ndivanani kana tisina voters roll yacho.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo? Tiri kunzwa kuti makanyora tsamba yenyunyuto kuzeki.
Tingati dambudziko rokutanga ratikusangana naro nderekuti ZBC iri kubudisa makandidates ezanu PF chete, haisi kubudisawo makandidates emamwe mapolitical parties sana NCA nemamwe opposition political parties. Saka iroro idambudziko ratinaro, nokuti kana ukateerera news dzeZBC zvoita sokuti kungori nesarudzo dzingori nemakandidates ezanu PF chete. Saka iyoyo inyunyuto yatinayo, uye chimwe chinyunyuto chatinacho inyaya yekuti vanhu vezanu PF vari kushandisa language yatiri kufunga kuti sudza ayo language haifani kunge iri language inoshandiswa kana kune democracy, kuti sezvaita wana vamangava kuti vaitaura kuti kwanzi mapolitical parties emaopposition imhandu. Izvozvezvo toona sokuti zvinhu zvinenge zvakashata sereka.
ZEC yapindura here tsamba yenyu?
ZEC haisati yapindura tsamba yedu. Takatomirira kuti tinge tichiwana mhinduro kubva kwavari, nokuti nyaya yatofungidza kuti vanofanira kuitora iri serious, nekuti sarudzo idzi kuti dzinzi dzakasununguka inyaya yekutiwo mamwe macandidates one mamwe political parties akaita sana NCA anenge achipihwawo mukana paZBC, anenge achipihwawo mukana, uye kuti vanenge vachidzivirwawo pakunzi vasangotukwa sematukirwo avaitwa navamunangagwa avo vatinofungidzira kuti mukuru mukuru kuzanu PF. Zvinhu zvimwe zvatisingatarisiri kuti zvinge zvicharwa nemunhu mukuru mukuru akaita savamunangagwa.
Mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa vari parunare muHarare.
Why inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Mangwana madzimai munyika yeZimbabwe ari kubatana nemamwe madzimai pasi rose kucherechedza zuva reInternational Women's Day. Gore rino pazuva iri panenge pachicherechedzwa zvaitwa nemadzimai makore makumi maviri apfuura kubva zvavakanyorerana chibvumirano cheBeijing Declaration. Chibvumirano cheBeijing Declaration chakanyoreranwa kuChina muna 1995 kuti madzimai akwanisewo kuona mikana yekanzana nevanhurume. Amai Beatrice Nyampinga inhengo yeZANU-PF inomirira Goromonzi West uye vachivawo sachigaro wekomiti inoona nezvemadzimai mudare reparamende. Mukuzeya nyaya yezuva remadzimai, tabata Mai Nyampinga tikavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe.
Muno muZimbabwe zuva iri rakakosha zvakanyanya nekuti varume vakawanda vemuno vaakuziva kuti mudzimai haasi chete mudzimai wawakaroora, ndimai vako, ndisisi vako, zvese izvozvo vaakuzvinzwisisa. Saka vaakukwanisa kunyatsopa mukana tukunzwa kwakawanda kuti mikana yaakupiwa kumadzimai kuti navo varatidzire kuti vanogona, vanoziva zvavanoita.
Tichitarisawo zvaitwa nemadzimai muZimbabwe mukusvika pari zvino, zvinhu zviri kukufadzaiwo here tichitarisa zvinzvimbo zvavainazvo mungava muhurumende kana mumakambano?
Hongu, zvinhu zviri kundifadza zvikuru nokuti hondo yemadzimai yanga isiri yekutamba nayo, nokuti taitove kunze zvachose. Asi kubvira pakore ya20 tafambawo ndima yakati kuti taakuonawo madzimai ari mumakambani vari vatungamiri. Tiri kuona makomishina echidzimai, kungave kumauto, kungave kumapurisa, tiri kuona madzimai aine zvigaro zvihombe. Imo mupolitics chaimo mainzi hamusi nemadzimai, ndeme varume. Madzimai aramo mumakabhineti, madzimai arimo. Tingadai zvedu tisati tanyatsoenzanisana mikana yacho kuti tinyatsowana chikamu chedu chemakumi mashanu kubva muzana, nokuti iprocess hachisi chinhu chingangotanga chobva changonaka nhasi. Asi kuburikidza isine rutsigiro rwatinarwo nemukuru wenyika kumadzimai, tiri kuona kuti tichasvika ipapo nguva diki diki chaiyo.
Asi ivo vachitaurawo kumusangano weAfrican Union, vaMugabe vakati zvinonetsa kuti pakwanise kuti paenzaniswe mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi tichitarisa mazvarirwo atakaita.
Ndodaira kuti vainge vari kutarisa mishando. Aripowo mabasa akanangana nevarume, aripowo mabasa akanangana nemadzimai, izvo zvinenge zvadzoka pahousehold. Isi tiri kureva mukati umo munopikwa zvinhu, umo mumabhodhirooms umo, mupolitics, mumaparamendi umo, mumakabhineti umo, havana kumbotaura kuti madzimai ngaarekese kupinda imomo. Vari kutokurudzira vachitoti madzimai endai kuchikoro munyatsosimba kuti mupinde muine masimba.
Amai Beatrice Nyampinga inhengo yeZANU-PF inomirira Goromonzi West mudare reparamende. Ndivo zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvemadzimai mudare reparamende. Vanga vari parunare muHarare.
Ndini Thomas Mapumo, muimbi wokuZimbabwe, makaterera kuStudio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipakurira chirongwa Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki ari kuita iye zvidzidzo zvepamusoro paCatherine University kuMinnesota. Musikana uyu tinoda ishe Mandevu chizvarwa cheZimbabwe anoti iye ari kufadzwa nemafambiro ari kuita zvinhu muno muAmerica maari kudzidza. Uyezve shuwiro yake ndeyekudzokera kumusha kuti akwanisewo kuzobatsira kuti nyika ibudirire. Tinoda ishe Mandevu mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvanga zviri pamusangano mukuru weAfrica Business Conference wanga uchiitirwa iwo kuHarvard University, kuBoston, Massachusetts. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu tinoda Ishe Mandevu. Ungatitsananguro kuti sei uri pano pamusangano we Harvard Africa Business Conference uyezve zvizvo ungati wadzidza.
Ndokufara zvisingaite ndikungotinda mwari angu ndikomborera kuti ndingosvika panzvimbo yandiri nhasi. Ndofunga kuti vanhu vakawanda vanofunga kuti zvinhu hazviitike nekuti zviri kure kure newe, but ndinongokurudzira munhu wese kuti azvishingise, azvisimudze, azive kuti unogona kusvikawo pane vamwe pavari.
Pane zvawaona zvanga zviri kuitika pano paHarvard paAfrica Conference, zvii zvaungati iwe wadzidza zvauchanopa kurova vamwe vangange vari kumusha kana kwauri kudzokera kuMinnesota?
Ndinenge ndadzidza kuti usanyanye kuzvilimita, usazvidzikisire nekuti unogona kusvika kwauri kuda kusvika. I think kuona vamwe vakanyatsozvikurudzira, vakanyatsozvipusha kusvika pavari zvangondipa simba rekuziva kuti ndinogona kusvika kwandiri kuda kusvika, and ndinogona kupfuurikidza nekuti zvakatomboitwa kudhara hazvizi zvinyowani.
Tinoona tanga tiri mupresentation pataona ipo panga pane vaviri vanga vari kubva kuZimbabwe. Pane zvaungati wadzidza here pavari kutaura nyaya iyoyi yekurima nezvimwe zvakadaro? Taona panga pana Simba Mhungu nevamwe Jeremy Brook vaimboshandira kuNational Foods. Pane zvawadzidza here?
I think ndadzidza kuti mafungire emunhu akakoshesesa pane zvinhu zvese zvaanoita. Chandaona chakanyanyosiyana pane varume vaviri vamataura ndezvekuti mafungiro avo mafungiro anofuda kufunga zvehope, mafungiro ari positive, anofunga zvakanakisa pachino. Saka matarisira vanoita maopportunities akasiyana-siyana anoburikidza ndezvekuti vanofunga kuti ndinofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Havazi vanhu vanonyomba, vanhu vanoshora, vanhu vanoda kungotifunga zvakashata chete pamusoro pechino. Saka I think munhu nemunhu anofanira kutarisa zvakanaka pachino nekuti angazviwedzere sei.
Pane vamwe vangange vakateerera pari zvino vanoti ndofunga akakura iye achipiwa zvakawanda uyezve ari kuoverseas kuMinnesota nhasi akuHarvard, asi nini kuno kwandiri kumamisha ndingazvigonowe? Ungati chii kune ivavo?
Ndinongoti munhu wese anofanira kutangira paanenge achitangira, no matter kuti ndepapi paakatangira. Munhu achizvishandira nesimba, achiziva kuti chese chaunoita unofanira kuchiita nemwoyo wako wese, and ukaita nemwoyo wese unopfurikidza zvaunofunga, kungave kukuya dovi, kutaura, kunyora, zvese uchitangira paunenge uri ipapo uchasimudzirwa kana ukashanda nesimba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda tinoda Ishe Mandevu, uyo ari kuita zvidzidzo zvepamusoro paCatherine University kuMinnesota. Kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni, Marvelous Mhlanganyahuye, Svondo Rega Rega.
Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko anonzi ari kukonzerwa nenyaya dzenharembozha kana maselfoni. Watiri kukurukura navo ndisa chigaro wesangano rinomirira kodzero dzemadzimai repadare, sachigaro vavo vaJona Gokova. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaGokova.
Tinotenda vaKandimiri kudzokera pachirongwa chenyu.
VaGokova, nyaya yatiri kuda kuti titarise nhasi inyaya yasimudzwa nemhirizhonga dzatiri kunzwa dziri kukonzerwa nenyaya dzematexti kana zvinyorwa zviri kunzi zviri kufambiswa panharembozha apa. Kana idzo nharembozha dzacho dzekuti munhu anoti yangu haibatwe, akanga achitonogeza anogeza akairuma, ndo zvatunzwa kunzi zviri kupunza michato yakawanda nekukonzera kusawirirana.
Inyaya yatingoverenga mapepa yakura, tiri kushaya kuti toita sei nayo, but I think chinongodiwa chete kuti titange kutaura nenyaya itechnology chatinayo. Itechnology inoda iyo kuti izwisiwe mashandisirwo ayo. Kune vanoishandisa zvakanaka, kune vanoiabusa, havasi vese vari kuishandisa zvakaipa, vari kuabusa. Vamwe vanoishandisa zvakanaka, but vacho vanenge vaiabusa tine urombo kuti kazhinji kacho tosonzwa kunzi munhu aamuhospitari, kana kuti munhu aurayiwa, kana kuti munhu aita sei. Saka inyaya inoda kutotaurwa pamusoro payo kuti vanhu vataure pamusoro pekuti technology iri kuuya itsvai. Toita sei kuti tione kuti haisi kusvika pakuti vanhu vanopedzisira votadza kunzwanana nekushungurudzana.
Saka mashoko aya hamuri kupawo imi sachigaro wepadare.
Isu tenge tichingokurudzira kuti vanhu tagara tichikurudzira even pasina technology kuti vanhu ngavataurirane. Vanhu ngavave nenguva yekutaurirana nekuvaka trust. Because chiripo apa ndechekuti trust kazhinji kacho unoona kuti trust hapana. Saka ndo iri kukonzeresa kuti vanhu vapedzisire vabatana pahuro nekuurayana.
Mati mamboonawo here mukana wekumbogarawo pasi muchimbokurukurawo kana kutarisa iro dambudziko rasimudzwa nenyaya yetechnology yatiri kutaura?
I problem itsva yatiri kuwana. Tine hurongwa ihwohwo hwekuti tichimbogara pasi tione kuti zvinotishisa kupi. Havasi madzimai chete kana varume chete vari kuabhuza technology iyoyi. Inoabhuzwa nemadzimai pamwe chete nevarume. But inoda kuti tinzwisisane kuti kana tichishandisa tiratidza kuti tirikuratidza rusununguko rwedu rwekutaura nevatinoda kutaura navo. Are we responsible enough? Because tikabisa responsibility ndopatoona pachiita maproblems iwaya.
Mumba vagokowa mune mudzimai nemurume vakaroorana kana kuti mukomana nemusikana vari kudanana vari kugara wose. Mumwe ane kodzero here yekuti foni yemumwe yakarira woti ndipe tione kuti ndiana uri kutaura naye?
Pane imwe nyaya yandinotonzwa nezvayo yemukomana anoti musikana wake ndiratidze paGoogle Maps kuti uri papi apo point yauri ndeipi. I think uku kwaabhuza technology. Technology yao yakudai so haisi yekuti hapana kuita chiwande wande. Vanhu vanofanira kuva open enough kushare because hazvisi zvese zvinouya paWhatsApp zvinenge zvakaipa. But zvinodipenda nekuti vanhu vanotrusta zvakaita sei. Kapo inogona kutoshare phone imwe chete vachigona kuirirana. Kwozoitawo vamwe vanenge vane kubata-bata takawanda ndopatodzoka toita maproblems atakusangana nawo.
Pane dzimwewo nyaya vagokowa dzatinonzwawo zvakare dziri kukonzerwa naidzo foni idzodzi kana maselfoni iwaya. Vanhu pavanenge vachawirirana vanenge vachitorana mifananidzo yakakosha iyi. Kana vazosiyana munhu omwaya kune veruzhinji kuti zvionekwe.
Izvo zvagara zvichiitika even pasina maselfoni kuti munhu anoda kutanga kushambadza miri wemumwe munhu kuti ndakaona wakamira sei wakadai so. Hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa. Vacho vanozviita again tikutaura nenyaya yeresponsibility kuti pakangoshaya responsibility chete tinopedzisira taita kuti vanhu vamwe vatange kuti aiwa ngatiitai mitemo inovhara kushandisa kwenharembozha.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vagokowa nekuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda vateereri nekuteerera nekutenda vakandimiri nekuti panguva yekutaura nevateereri.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai repadare vaJona Gokova. Muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harisati rapa bato iri gwaro revavhoti, kunyange hazvo ZEC yainge yambovimbisa kuti ichaita izvi pasarudzo dziri kuitwa mwedzi uno. Madzimai opemberera zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzavo kana kuti International Women's Day nemusi wesvondo. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kunavo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokurura zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube.